mudare kana kuti mumiriri wevanhu muparamende muAmerica vaJohn Lewis vapiwa rukudzo rwakakurisisa rwegamba guru renyika runotanga pakuti mureza wenyika yeAmerica kubva musi wakafa vaJohn Lewis wakadzikiswa nechidimbu kana kuti uri pahalf mast kureva kuti munhu anoremekedzwa nenyika yese yeAmerica. Pakuchemwa kwavo vaJohn Lewis vavingwa nevaimbwa vatungamiriri veAmerica kana kuti vatingati maformer president vatatu vasvika vanosanganisira vaBill Clinton, pouya zvekare vaGeorge Bush, koita former president Barack Obama, vaJim Carter vatumirawo mashoko avo sezvo ivo vanga vasingakwanisi kunge vachisvikako nekusanzwa zvakanaka, asi vatumira mashoko. Saka tingati vaJohn Lewis vachemwa nemaformer president mana, zvinhu zvakakosha zvisati zvamboitika muno muAmerica.
Sei vaiswa pavo vega munhoroondo yekurwira kodzero nerusununguko rwevanhu?
Vaiswa munhoroondo vakamiswa pavo vega nekuti munguva yekurwira kodzero dzevanhu vechitema vaJohn Lewis vanga vari mumwe wevatungamiriri vairemekedzwa zvikuru vainzi the Big Six, vaisanganisira vaMartin Luther King. VaJohn Lewis vane nhoroondo yakakura chaizvo yokurwira kodzero dzevanhu muno muAmerica, ndo saka vapiwa muremekedzo wakakura wakadai. Tinorangarira kuti vaJohn Lewis vakanga vari ivo umwe wevakatanga sangano revadzidzi vairwira kodzero dzevanhu vachiti hatisi kuda zvemhirizhonga kana tikarohwa hatidzoreri, yainzi Non-Violent Coordinating Committee kana kuti Student Non-Violent Coordinating Committee, yainzi CNCC. Vakatungamira bato iroro kubva 1963 kusvika 1966 varivo sachigaro. Vakataurawo zvakare paMarch on Washington pakazotaurwa nhoroondo yava Martin Luther King inozikana nepasi rose, pavakataura speech yavo kana kuti nhauriwa yavo yekuti I have a dream. VaJohn Lewis vanga varipowo ipapo vakataura nezvevashandi nezvekodzero dzevanhu zvinova zvichiri kurizeneta zviri pari nhasi.
Pane mashoko amabata here ataurwa nevaimbove vatungamiri veAmerica?
Tikatarisa mukuchemwa kwavo pataurwa mashoko akawanda. Asi mashoko anyanya kubata vanhu nhasi mashoko ataurwa naformer president Barack Obama, nekuti vataura kuti ivo kuti vazoitawo president muno muAmerica zvakabva mukurwa nekumiramira kwakaita vanhu vakaita sana Dr. Martin Luther King navaJohn Lewis. Vati ivo neVaJohn Lewis vanga vasina kuita basa ravakaita ivo havaizokwanisa kunge vari president. Asiwo vatsinhira zvakare vachiti rwendo rwakafambwa navaJohn Lewis harusati rwapera, pachine basa guru rekuti vanhu vatema nevamwe vanhu vemarudzi vave nekodzero dzakaenzana muno muAmerica. VaBarack Obama vatora nhoroondo yeAmerica kubvira payakatanga pakanyorwa bumbiro remutemo wokuti pane mashoko anoti munhu wese kana kuti all men are created equal before God. Vachitaura kuti hazvisati tasvika ikoko, vakati kunyange zvikatora mamwe mazana maviri emakore tinofanira kuramba tichirwisa kusvika munhu wese ari muno muAmerica aiswa panzvimbo yekuti vanhu wese vakaenzana. VaBarack Obama vautorawo vachishora chaizvo nekunyunyuta zviri kuitwa nehurumende yaDonald Trump zvokudzvanyirira vanhu vatema panyaya yekuvhota. VaBarack Obama vatora mukana wekuti zvakarwirwa navaJohn Lewis nana Martin Luther King hazvisati zvapera, nekuti muno muAmerica kune vamwe vanhu vane kodzero dzisiri kutambirwa. Kunyange vaGeorge Bush vanova vechiRepublican vaendawo kunobata maoko avo, vakataura kuti kunyange zvazvo ivo vari muRepublican vaJohn Lewis vanga vari muDemocrat, vaipoka napo neapo, asi vanokoshesa kuti zvakaitwa navaJohn Lewis nezvavakarwira ndo zvinoita kuti America igadzikane. Vakatiwo basa ngariende mberi rekuti munyika mugova nekutonga kwejekerere kunoenzanisa vanhu vese, uye vati vauyawo kuzotura mashoko avo erukudzo nekunyaradza mhuri yekwavaJohn Lewis. Tingati mukupeta tinoona sokuti rufu rwavaJohn Lewis rwukupera kwevanhu vaizikana kuti ndo vakarwira kodzero dzevanhu vatema, uye zvavakarwira zvizhinji hazvisati zvazadzikiswa